Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 1 kukadzi 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine mazana maviri ane gumi nevanomwe 1217. South Africa inoshorwa mukuti haisi kuzobaya vabva kure nhomba yokudzivirira COVID-19. Magweta mashanu ava Donald Trump asiya basa rekuvamirira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine mazana maviri ane gumi nevanomwe 1217, zvichitevera kufa kwevanhu makumi maviri nevana 24 nezuro. Vanhu zana rine gumi nevashanu 115 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Kubva zvatanga chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mana nemakumi mashanu 450. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana rine makumi masere nevatanhatu 186 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi matanhatu nevana 164 vakafa. Manicaland ichitoverawo neMashonaland West ine vanhu zana rine gumi nevana 114 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana matatu ane makumi manomwe nevanomwe 33,388. Vapora munyika vachiita zviuru zviviri nezvitanhatu zvine makumi mana nevana 26,044. Zvichakadaro, bazi rezveutano riri kushanda nemakanzuro emaguta akasiyana-siyana munyika, kusanganisira Harare, Bulawayo, Gweru neMutare, pachirongwa chekuti veruzhinji vakwanise kuongororwa pachena kana vaine chirwere cheCOVID-19 uye kuti varapiwe pachena chirwere ichi. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Guta reHarare rakatanga chirongwa ichi pakutanga kwemwedzi uno, uye maguta eBulawayo neMutare ava kuitawo zvimwe chete. Muguta reGweru, kunze kwekuongororwa kwevanhu mumakiriniki ekanzuru, veruzhinji vari kuongororwawo pachena pamaroadblock matatu ari pamigwagwa mikuru inopinda nekubuda muguta iri. Mumwe mugari wemuguta reGweru uyo angoda kuzvidoma nezita rekuti Tafadzwa arumbidza chirongwa chekurapwa pachena, achiti chinobatsira veruzhinji sezvo vakaomerwa nekuda kwekusamira zvakanaka kwezveupfumi munyika.
Ichi chirongwa chakanaka chaizvo, because vazhinji vanga vasingakwanisi kuenda kunotestwa nekuda kwemari dzaitaurwa ikoko dzakawanda chaizvo. Saka torangura vachingotenda vakaunza chirongwa ichi chekuti vanhu vatestwe mahara, nekuti zvinoita kuti munhu agone kuziva paamire kana achienda kuisolation obva aenda kuisolation nguva ichiripo. Saka ndinongoda kuti chirongwa ichi ngachirambe chiripo, chirambe chienderera mberi.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveutano uye vari mumiriri weparamende wedunhu reMatabele North, Dr. Ruth Labode, vakabudisa mashoko padande mutande rao reTwitter vachiratidza kushushikana nekuti veruzhinji vari kubhadhara mari yakawanda kuti vaongororwe chirwere cheCOVID-19 kana kurapwa kana vawanikwa vainacho. Dr. Labode, avo vanove nhengo yeGlobal Fund Country Coordinating Mechanism, vanoti veruzhinji vanofanirwa kuongororwa nekurapwa chirwere cheCOVID-19 pachena, nekuti sangano reGlobal Fund rakapa Zimbabwe mari yekuita izvi.
Zviri kundirwadza nezvekuti ndakanzwa kuti kuGlobal Fund takapiwa 45 million zvichinzi endai munotenga maprotective clothing nematesting kit. Mari yakawanda sere kana takapowa 45 million US dollars. Zvofanira kuti pachipatara nepamwe pama offices panofanira kuita katende kanongo testa vaya vasingazve zvakanaka andi vasina mari yokuenda kunobhadharwa ma $60 vachingotestwa mahara because mari inotikwana iyi yakati wandei.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti bazi rezveutano richishanda nemakanzuro akasiyana siyana riri kuita zvose zvarinogona kuzivisa veruzhinji nezveurongwa uhu.
Bazi reutano nekurerwa kwevana riri kupa rubatsiro rwose rungava ruri kuitwa nezvipatara zvatingati private hospitals wekutesta kuadmita vanhu kurapa nezvimwe zvakadaro nokuteverawo zvimwe zvirwere zvinenge zvichikodzera kuteerwa. Makanzuro emumaguta neemumadhorobha makuru munyika yedu yeZimbabwe ari kushanda nebazi redu pakuongorora pachena kuti vanhu vane chirwere cheCovid here.
Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti chirongwa chekuti vanhu vaongororwe COVID-19 nekurapwa pachena chakakosha zvikuru, asi vati zvakakoshawo kuti chishambadzwe zvakakwana.
Pari zvino izvi vanhu vazhinji havasati vakuziva nezvechirongwa ichi. Vanhu vazhinji vari kuramba vachisangana nekudhurirwa kana kuomeserwa zvikuru apo vachida kuedza kuti vaende vanokwanisa kutestwa vazive pavamire maringe nechirwere cheCovid-19. Saka aiwa tinochigamuchira chirongwa chakanaka, asi ngachiite kuti chishambadzwe veruzhinji vazive nezvacho kuitira kuti vaende vanobatsirwa pachena.
Bazi rezveutano rakaburitsa nzvimbo 26 munyika yose dziri pasi pehurumende kwekuti veruzhinji vanogona kuenda kuti vanoongororwa kana vaine chirwere cheCovid-19. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti zvakakosha kuti Zimbabwe isimbaradze chirongwa chekuti munhu wese aongororwe chirwere ichi kuitira kuti izive huwandu hwevanhu vane chirwere ichi uye vanenge vabatwa vaine chirwere ichi vogara vakazvichengetedza vasingasangane neveruzhinji apo pavanenge vachirapwa kudzamara vapora. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Nasi wani kukadzi mutungamiri weSouth Africa vasiru Ramaphosa vachatambira mushonga wenhomba wekudzivirira chirwere checoronavirus kana kuti vaccine panhandare yendega yeOR Tambo. South Africa ichatambira miriyoni yekutanga yezvibhotoro zvemushonga weOxford University AstraZeneca unobva kuMumbai kuIndia. Gurukota reSouth Africa rinoona nezveutano vaZweli Mkize vati hurumende yeSouth Africa ichabaya nhomba iyi kuzvizvarwa zveSouth Africa chete kwete vabva kure. Izvi zvashorwa zvikuru nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch, iro rati zvinoda kuitwa neSouth Africa izvi hazvina kunaka. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vati kana South Africa ikaita zvokurapa vamwe ichisiya vamwe, chirwere ichi hachiperi muSouth Africa.
Kana South Africa yotanga kubaya nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19, haifaniri zvachose kuti igoti nhomba inobayiwa kuzvizvarwa zvemuSouth Africa chete. Kukanganisa dzimwe nyika dzakaita sana Lebanon dziri kubaya nhomba kumunhu wese kusanganisira vapoteri, South Africa inofanira kuti iite zvimwezvo. Iti munhu wese ari muSouth Africa anofanira kuti abayiwe nhomba kunyanya, uyezve kutanga nevaya vanenge vari vatenda, vanenge vaine zvimwe zvirwere, vanenge vakwegura.
Sei muchiti zvinoda kuitwa neSouth Africa izvi hazvina kunaka? Ko, kana vachiti vanosungirwa kuchengetedza utano hwezvizvarwa zvenyika yavo, vanganzi vari kukanganisa here?
Kusiya vamwe vanhu vasiri zvizvarwa zveSouth Africa kunoita kuti chirwere ichi chirambe chakatekeshera, nekuti kufamba kwedenda reCovid-19 hakusarudze kuti iwe une chitupa chakati kana kuti iwe unobva kwakati. Munhu wese anobatwa nechirwere ichi. Kudzivirira nyika kuita kuti munhu wese ange akadzivirirwa kuchirwere cheCovid-19.
Sesangano rinorwira kodzero dzevanhu, kurudziro yenyu kuhurumende yeSouth Africa ndeipi?
Kurudziro yedu sevekodzero dzevanhu ndeyekuti South Africa ngaibaye nhomba kumunhu wese, asi inofanira kunge ine hwaro hwekuti inotanga nemapoka api evanhu, uyezve ngaisanganisirewo vakure, ngaisanganisirewo vapoteri vari kutsvaga upoteri, ngaisanganisirewo vasungwa vari mumatorongo. Tikada kuti titarise South Africa, tinoona kuti pane vanhu vakawandisisa vanobva kune dzimwe nyika vari kushanda muSouth Africa, vari kugara muSouth Africa. Nekudaro kusiya boka rakakura kudaro kunokonzera kuti denda iri risapere, ritore nguva yakarebesesa ririmo munyika. Zvakarewo South Africa ngaibatsire dzimwe nyika dzakakomberedza, ibatsire ichishanda nesangano neSouthern African Development Community, SADC, nere African Union, kuti nhomba iwanikwe nenyika dzese dzemuAfrica, ipuwe kumunhu wese. Ndo nzira yega ingaita kuti denda recovid-19 ripere zvachose, kwete kuita rusarura pakupa nhomba iyi kuti ngatitsvagei vane zvitupa kana kuti zvizvarwa zvenyika imwe chete. Izvozvo hazvibatsiri, izvozvo zvinotyora kodzero dzevanhu vari muSouth Africa vapoteri, dzinotyora kodzero dzevanhu vari muSouth Africa vanenge vachiti vafanire kuwana nhomba.
Asi South Africa inogonawo kuti haina mari yokubaya nhomba vanhu vasiri vemunyika yavo.
Kana mari iri shoma yekuti vawane kana kutenga nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19, South Africa ngaishande nemasangano epasi rose, masangano anomirira vapoteri seUnited Nations High Commissioner for Refugees, kana kuti sangano repasi rose rezveutano reWorld Health Organization, itsvakiridze mari yekuti nhomba iwanikwe kumunhu wese, kwete kuita rusarura ganda pamusoro pekupa nhomba yeCovid-19. Izvozvo hazvifaniri. Panofanira kuti pave nehwaro hwakanaka hwekutaridza kuti nhomba yeCovid-19 ichapuwa vanhu nenzira ipi, kuchitangwa nevapi, asi mukupera kwezuva munhu wese ngaawane nhomba. Ikodzero yemunhu wese, uyezve ndiyo yega nzira inoita kuti denda iri ripedzwe pasi rose. Denda iri harisi kutsvaka marudzi, riri kubata munhu wese zvake pasi rose. Nekudaro kuripedza kuita kuti munhu wese ange awana mukana wekuti adzivirire denda reCovid-19.
Avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, Vadhewa Mavhinga, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Mukuru werimwe sangano revanozviitira mabasa emaboko reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations vaWisbon Malaya, vanoti vaparura peji reGoFundMe rekukumbira mari yokubatsira nhengo dzesangano ravo dzatarisana nenzara inotyisa, sezvo hurumende iri kuti vanhu vagare mudzimba kusvika musi wa15 kukadzi senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Asi vakawanda munyika vanoti vari kunetseka zvikuru sezvo pasina rubatsiro riri kubva kuhurumende, kunyange hazvo yakavimbisa kubatsira vanhu vanosvika zviuru mazana maviri zvine makumi manomwe nematanhatu kana kuti 276,000 nezvekudya. Vamwe vanhu vari kubatsirwa havo nemasangano akaita seWorld Food Program nemari iri kubva kuAmerica, Britain, Japan nedzimwe nyika. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abatava Malaya.
Danho iri reGoFundMe taritora nekuti tiri kuedza kuti titsvage mari yekubatsira mamembers edu anovanhu vari kuita mabasa emaoko, nekuti pari zvino nekuda kwelockdown vazhinji vari kudzimba vane nzara. Saka zvakawanda zvino kuwanika mukugara kwavari kuita nenzara idzodzo, uye tiri kuedzawo kutotora chidanho chekubatsira zviri kuitwa nehurumende kuti vanhu vagare kudzimba, asi kuti vanhu vagare kudzimba vari kuda chikafu. Saka tikuona kuti tikakwanisawo kuwanawo mukana werubatsiro irworwo, tichaita kutiwo vatinokwanisawo kubatsira mamembers edu nepatakwanisawo napo vowanawo chikafu, vogarawo kudzimba kuita kuti upenyu hupfuurire mberi.
Homwe iyi yakangonangana nekubatsira vanhu vari mudzimba here kana kuti muri kutarisirawo kuishandisa mune mamwewo mabasa ekubatsira vanhu mune ramangwana?
Tiri kutarisirawo kuti kana zvedenda izvi zvikapfuura vanhu vakatenderwa kushanda, tinokwanisawo kuwanisa vanhu pekubatsira kana pekutangira kuti vapfuurire mberi kuti upenyu hwavo hurambe huchifamba nemamiriro akaita zvino.
Rubatsiro urwu muri kutarisira kuruwana kubva kune vanhu vakaita sei chaizvo?
Tiri kutarisira wese anzwisisa kukosha kwenyaya yatiri kutaura, angava muzvarwa wemuzimbabwe anoda kuedza kubatsira, nani nani zvake ari muchidanho chokuti angangobatsira, nekuti nyaya yedenda iyi inenge yanyaya yekuti munhu wese atore chidanho chekuti abatsire munguva yatiri ino. Saka hatisi kugumira pazvizvarwa zvezimbabwe chete, tiri kuti nyangwe ani naniwo ari kunze ikoko anzwisisa nyaya yedambudziko ratasangana naro, ari kudawo kuwanikwawo achatora chikamu chekubatsira, tinogamuchira rubatsiro irworwo.
Munyori mukuru werimwe sangano revanozviitira mabasa emavoko reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations vaWisborne Malaya vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Magweta mashanu evaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakasiya basa rekumirira vaTrump pavanenge vachitongwa neparamende yeAmerica zvondo rinouya. VaTrump vari kupomerwa mhosva yokupesvedzera kuti vatsigiri vavo vaite mhirizhonga masvondo matatu apfuura pakafa vanhu vashanu. Vane ruzivo nenyaya iyi vanoti Magweta aya akasiya basa pamusoro pekusawirirana navaTrump pamusoro pemabatirwo enyaya iyi, zvichinzi vaTrump vanoda kuti Magweta ataure kuti vaTrump vakabirwa musarudzo dzakaitwa gore rakapera. Asi Magweta aya achiti izvi hazvikwanisiki sezvo pasina umbowo. Nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni vanoti vaTrump vari kukonzera kusawirirana kwevanhu mubato ravo reRepublican Party, vachiti vamwe mubato ravo vangafara kana vaTrump vakwanikwa vaine mhosva sezvo vachida kuti vaTrump varambidzwe kukupidza zvekare.
KwavaTrump kwakaita manyama amire nerongo, nekuti marimwe zuro nanezuro vaTrump vakatizwa nemagweta avo anga achivamirira munyaya yavakatarisana nayo mumwedzi unouya musi wa8 iri kupinda muSenate, umo mavachanotongwa nemhosva yavari kunenerwa yokupesvedzera vanhu kuti vapidigure hurumende zviri kunze kwemutemo.
Sei vakatizwa nemagweta avo? Pane tsananguro yakapiwa here?
VaTrump vakatizwa nemagweta nekuti vari kunzi magweta aya ari kuti vakanga vaTrump vaivati vanofanira kunodzokorora nyaya yekuti ivo vaTrump vakabirwa, ndosaka vakaita zvokupesvedzera mhirishonga. Asi magweta aya ari kuti pamutemo havabvumidzwe kuenda mumatare edzimhosva vachinotaura zvinhu zvokunyepa zvine manyepo, uye vari kuti zviri kukurudzirwa navaTrump izvi kuti vandotaura kuti vaTrump vakabirirwa zvinogona kukonzeresa mhirizhonga sezvatakaona musi wa6 ndira. Saka magweta akanda tsvimbo pasi akati aiwa kwete, asi tinoonawo kuti nezuro musi wesvondo ivo vaTrump vakatoparidzira kuti hazvina mhosva, varotsvaga vamwe vanowirira navo vachatsvaga mamwe magweta. Havari kuti nhasi muvhuro kana achipiri mangwana vachatodoma mamwe magweta achavamirira anowirira navo kuti tsarudzo yakabirirwa zvemhando yepamusorosoro, ndosaka ivo vakapesvedzera vanhu kuti vaende kunoratidzira kuparamende uko kwakazoita mhirizhonga yakaurayisa vanhu vashanu. Saka vaTrump varikuda kushandisa iyoyo sedziviriro yavo kana kuti yatingati sedefensi yavo pavanotongwa nedare reSenate panyaya yeimpeachment.
Kuwanikwa kwavo vaine mhosva kana kuwanikwa vasina mhosva kunobatsira chinyi kubato ravo reRepublican Party?
Kubato remaRepublicans kana vaTrump vakawanikwa vaine mhosva zvinobatsira vanotungamirira bato remaRepublicans kuti vakwanise kuvabvisa, nekuti vaTrump vane vanhu vakawanda chaizvo vanovateerera. Saka kuma Republicans vari kuchika kuti wa Trump wakaramba varipo nevanhu vavano vati rapati ichatoita mapato maviri kana kuti ivo vari mudare reparamende reCongress vacharamba vangori pasi pava Trump vachiita zvavanoda uye vanogona kuzodzoka zvikare vachida kuedza kuita mutungamiriri wenyika zvakare mugore ra2024 apachaitwa sarudzo zvakare.
Kana vakawanikwa vaine mhosva vanogona kukwikwidza zvakare here mune dzimwe sarudzo?
Ndina kuti ndijekese pane vamwe vari kufambisa mashoko asina nyatsotwaso ekuti kana vatiramba vakawanikwa vaine mhosva zvaakutoreva kuti havachakwanisi kukwikwidza zvikare semutungamiriri wenyika. Handizvoba kuti vatiramba vazoregedza kukwikwidza semutungamiriri wenyika, vanenge vatoshandisirwa inonzi censure inowanikwa mu14th amendment yeconstitution. Imomomo ndo munonzi Congress ine masimba ekuti munhu wavanenge vaona kuti akatadzira hurumende kana kuti akaita mhosva dzakanyanya anozotongerwa kuti haazobhumidzwa zvakare kutora hofisi kana kutora chigaro chinoita nezvefederal government. Saka vatirambu kunyange vakawanikwa vaine mhosva kana vakawanikwa vasina mhosva kudare resenate neimpeachment, zvichatotorazve umwe mukana wechipiri kuti dare reparamende kana kuti recongress rivabvise pakuti vasazotorazve imwe hofisi inoita nezvekuseva vanhu kana kuti federal government.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Frank Guni vari parunare muWashington DC neStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zita ndinoitwa dhodha remuganga. Kutanga ndinokwasisa vashamarari vose veStudio 7. Ini handina bato randakarerekera asi ndinoti dai ZANU-PF neMDC zvabatana kuvaka Zimbabwe. Zvematongerwo enyika zvatiuraya ngenhamo. Kugara nhaka kuona dzavamwe. Dzidzaiwo kune dzimwe nyika.
Pamusoro ivana veZimbabwe nevashandi veStudio 7, ndinoda kupamidzira zvenyaya yevamangwana. Asi handipamidzi, ndiri kuvarerutsira. Vakumbira uregero kwemuri mivana veZimbabwe. Vakakanganisa kutaura asi vakakumbira uregerero. Naizvozvo ngativaregerere. Munhu anyanya kushatisisa ndouyo anonzi Tafadzwa Mugwadi. Nokuti takati vamugwadi tine chimupa respekti asingafaniri kuva nayo. Saka ndo munhu anofanira kundomira kumberi kwedare. Ngaende kumberi kwedare. Uyu akakumbira uregere kuvana veZimbabwe. Tese tinokanganisa. Naizvozvo muregerere vana veZimbabwe. Ngatirwe namugwadi.
Makadiko vashamarari veStudio 7 vatananoka wandapo. Ndoda kutaurawo pamusoro pana Chiwenga. Vanotaura nyaya yekuti vaccine vanhu vachazivisiwa. COVID haina kutanga nhasi, ndikare stereki kunoku kunana South Africa. Tiri kuzviona zvinhu zviri kuinda neorder, vachitaura kuti ikonotava papi vaccine dzaakutouya iko zvino muSouth Africa. Ivi vachiri kungoti vaccine ichazivisiwa nokufamba kwenguva nestage yavane coronavirus iko zvinoiwo ndopavari kungotaura mashoko iwavo. Hai, ZANU-PF yakundikana mhani, misoro yavaitori zvakanaka.
Vamukasei vanamukomata anonoka hwande nevamwe vose kuStudio 7. Ndinoda kutsiura mugwadi pamwe chete nemumwe wake uyo vakati kutaura kuti ivo madoctors ndo ari kusanganisira kuti magamba mamwe afe. No, sandizvoba, magamba ari kuurayiwa necovid-19 aya. Musamanyepera tu, imi munorapwa kunana Dubai uko, saka musataurira madoctors siri izvo. Moda kuti madoctors asvibe moyo atadze kurapa isu vana peseni vana GF tisina mari. Musadaro imi vana mugwadi, imi batai muromo, musatadza kutaura zuva nezuva. Zvichapera zvinhu zvamuri kuita izvi. Kam 2023 muri kumubuda muofisi umo tichakuonai muchinyara. Ndini GF ndiri kuno kuJosi.
Ine zita rangu ndinonzi Respevity. Isusu semaZimbabwe nechikumbiro chedu ndechokuti lockdown yavo ngairege kushungurudza vanhu. Ivo vanoti lockdown, but lockdown yavo iyo vachiramba vachifamba voshungurudza vamwe vanhu. Havasi hurumende yavo kana vasi vachida kuti vanhu vasafamba, ngavatsvagirwe chikafu, vatumirwe chikafu, vavape chikafu. ndokuti munhu akwanise kupiwa mhosva yekuti ari kufambire. Asi kana vasingakwanisi hurumende yavo kuti ipiwe chikafu, ipe vanhu vari munyika chikafu, ngairege kushungurudza vanhu. Uye kuti kune mari dzakawanda dzine dzakadonetiwa nedzimwe nyika hadzisi kuonekwa kuti dziri kushanda basa rei. Aiya, lockdown ai, ngavarege kutishungurudza.
Pamusoro yevashamarari vestudio 7, ndoda kungokutendai, ndoda kutaura pamusoro nemashoko akataurwa navaniki mangwana navatafadza munhu kwaadi vachiatsinira. Kurufu runokonzereswa nenyaya yematongerwo enyika here? Ko ingawani kuMDC kunofiwa wani pasina chipomedzerwa chanzi wakauraya ndiani? Nhasi uno kwafa nhengo dzebato rezanupiefu nokuda kwedzibwa mupengo ratandira pasi rese. Nhasi uno vari kuenda kunopfuma madhokuta kuti anzi makatengwa neMDC. Mukuru wezveheuti havasi vachiwenga here? Musadaro, haikonai kuda kutsvaga huro ine pahusina. Tikotaura pamusoro pavapo Runyati avanokurudzira kuti tsamba dzinyorwe isitabayiwa nokubirwa. Imi vapo Runyati munoenge munotova nemari dzamunenge muchitoda kupolisi, nekuti tsamba dzatinoenda kunonyorerwa kupolisi kuvana vachiti maafidavit anoda mari anotengeswa ne1 US kana kuti 20 rand. Mari yacho tinoiwana kupi yekungopiwa tsamba? Tsamba zviri nani dzipiwe kumasabhu kana kupiwa kueni wamunogara naye wemunhu waanenge achigara naye muraini, pane kuti unofambiswa uchinotengeswa kunotengeswa kuti ivo vagoita mari? Itova bhizinesi rinoti muri zive izvo mukati menyika. Ndatenda hangu ndini tawedzerwa ndiri pano paSouth Africa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Kake seiko mari uyu mubvunze mukuru chaizvo sezvo nguva yedu yapera. Tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine mazana maviri ane gumi nevanomwe 1217. South Africa inoshorwa mukuti haisi kuzobaya vapa kure nhomba yekudzivirira COVID-19. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.